Vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika kubva kuChina, Russia neSahara Republic. Musangano uyu unotevera chisungo chesadi gore rapera kuTanzania kuti nyika dzemugungano iri nemuAfrica dzibatane mukurwisa zvirango izvo zvinonzi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakanangana nekupidigura hurumende yavo.
Sanctions are without doubt a form of aggression against my country and a tool of regime change.
Zvirango izvi zvakananganawo nekuda kupidigura hurumende yangu.
Asi vatsigiri veMDC Alliance varatidzira panze pemuzinda weZimbabwe vanosanganisira murongi wemabasa vataurai mavoko. Vatichapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yava Mnangagwa.
Nhasi tanga tiri pamuzinda weZimbabwe embassy muabroad, vatanga tichiratidzira kuti kwete dambudziko riri kuZimbabwe haisi nyaya yemasanction. Dambudziko riripo icorruption, huori nechimbavha nechigandanga chiriita nehurumende yaMnangagwa. Saka iwo vachichemera kubvisa kwemasanctions akaitwa neAmerica, isu tiri kudhimanda kuti ngavamire kubata vanhu chibharo, ngavamire kumbunyingidza vanhu, ngavamire kufamba vanhu, ngavamire kuteera kuti vanhu vanoita zvematongero enyika vatirwe nevasori venyika yavo.
Mumwe anga achiratidzira mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZimJustice Vatendai Mbofana vanoti Sadik mukumira neZimbabwe iri kupesvedzera kuchorwa kwekodzero dzevanhu.
Payaikurudzira kuti vana Smith nana Voster nana Botha vaisirwe masanctions kuma1970 kwoye zvino chasiyiwa nachii? Handi vatungamiriri vacho ivo vechitema kuti vatave nawo yezvino ndo vari kungoenderera mberi nekudzvanyirira vana veZimbabwe. Saka tinoona zviri kuitwa neSadak zvisiri izvo zvatinotarisira pane boka rinoti rinomirira zvido zvevanhu vepasi pasi, raive boka richinzi Frontline States, raimirira vanhu vaidzvanyirirwa munyika idzodzo.
Asi mumiriri weZimbabwe muBotswana vaHedin Bateraishe mukono weshuro waudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC Alliance kwashaya mutsindo nokuti pasi rose riri kumira neZimbabwe panyaya yezvirango.
I was overwhelmed by the support neZimbabweans anga aripo. I did not see or hear of any adverse voices from where I was, but they are just lone voices. The idea is kusimudzira nyika yedu idzokere back to the best basket yatatiri of the region. Politics nomari dzinozouya vaavaya, but vanhu vakaguta politics dzestomach ndo dzinofanira kukurudzirwa.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe chauya kuzocherechedza zuva iri ndi muzvare Edith Kurwakumire, avo vanoti unhu weMDC ndiwo huri kuita kuti zvirango zvisabviswe.
MDC since yasotora council yeHarare handiti, but Harare iri netsvina, mvura chaicho hatizivi kuti tinganwa mvura inobva muuyu. Paine different tichiona kuti vakavhotera MDC still vari kurarama life inenge iri nane kumalocations avo, but still zvakangofanana zano vari kurudliwa nezano vari lone MDC takangofanana. Saka otherwise tiri kufarira ngangani inobata mai paMDC.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru neAmerica, Britain nesangano reEU zvauraya nyika. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols uye mumiriri weBritain muZimbabwe amai Melan Robinson vanoti nyaya yeuori ndiwo iri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo muZimbabwe, vashandi vachiramwa mabasa uye vekunze vachitadza kuzovamba mabhizinesi munyika. Amai Robinson vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzeuori, uye vanotyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muKhaburoni, Botswana, ndini Shingirai Madondo.